mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangbanani anasi uri musi wechina 8 gumuguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro inyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinotambira nomupa danho ratorwa bedare repamusoro kuti ripe fredo kana kuti sunonguko kuna mugareji waragumbe.
Dare reHigh Court rinotora mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vatevedzeri vevaviri vari kukukwidza musarudzo zvekuita mutungamiri weAmerica vanotashurana mudibeti mudunhu reUtah. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 7919 nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakabata chirwere ichi munyika vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nemumwe 6441 mutongi wedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakatora mutengo wekuti mumiriri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri rechikurubhi mavakange vakakandwa vakamirira kuonekwa navanachiremba. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti muzvare Mamombe vakange vatoburitswa muusungwa uye vakange vatove munzira kuenda kumba naamai vavo. Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari kupomerwa mhosva yokunyepa kuti vakapambwa vakashungurudzwa. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Mhlachwayo vaudza Jonga Kandemiri kuti sebato vatambira nemufaro kusunungurwa kwamuzvare Mamombe.
Zviro kwazvo zvataura Justice izvozvo kuti dare repasi rakaresha ndokuresha kukuru kwakaitika nekuti hakuna pasi pezuva panonzi munhu achirwara anoendeswa kujere. Tinoziva kuti kujere ndiko kupanisha vanhu vanenge vaita mhosva, kujere ndiko kuisa makororo, mbavha vanoita corruption nezvinotora mari dzevanhu, mari dzecovid ndovanoenda kujere, vanorwara vanoenda kuchipatara. Zvaifa kutoita hurumende ndezvekuisa mari dzevana Mamombe kuchipatara chepamusoro kuti vanyatsoongororwa zvakanaka nekuti muzvare Johana Mamombe haangosi munhu je asi anomirira vanhu vazhinji munyika yeZimbabwe. Saka tinotambira nomufa danho ratorwa bedare repamusoro kuti ripe freedom kana kuti sununguko kuna muzvare Johana Mamombe.
Saka zvakureva here kuti havachaenderera mberi nekuonekwa navanachiremba vakanga vambonzi nehurumende vaonekwe navanachiremba vaviri vari mujeri?
Izvo ndofunga dare ndio rinonga richizotaura zvekuoneka, asi isusu tinokurudzira kuti vanhu vanofanira kuve vari freedom kana kuti tenderwe vanopiwa kuti vaoneke navachiremba vavanoda. Ndozviri zvakanyorwa zvakanaka muconstitution yedu yatakatenderana savana vaZimbabwe. zvinofananga iripo kuti kana munhu achinge asungwa anowana kuita raanoda kana munhu achinge arwara anobvumidzwa nemutemo kuona chiremba waanenge ada iye waasarudza iye ndozvazvinofanira zvichiitika izvo kupedzana izvi
saka ivo muzvare mamombe vanoti vanga vachibatwawo sei pavanga vari muusungwa imomo
munoziva vanhu vakawanda vanoita vatongerwi venyika vemdc alliance vanonzi vasungwa vanoenda kunopuwa majekiseni anobayiwa asikazikanwe zvii zviripo munozviziva zvakaitika kune vakawanda vakavayiwa nemajekiseni asiri kuzikamonzi chii chakavabaya muzvare mamombe zuva rekutanga ravasvika kuchikurubhi vane jekiseni rinonzi rakauya kwavari vachizi chikubaya apa vanga vabviswa kuchipatara kwavanga vachirapwa zvakanaka vakashingirira kuramba kubayiwa nejekiseni ravasikazivi vakati aiwa ini ndabva kuchipatara handina mbokubayiwa jekiseni rakadai kubayiwa futi jekiseni saka vakazibata kuti zvatanga kuti zviya
saka pari zvino muzvare mamombe vari sei
muzvare mamombe musoja wehondo vari kutodzira isu nevamwe vese vezimbabwe kuti chimurenga ngatiende mberi vachitotsigira zvakanyanya dingindira redu regore rino rekuti ngatiunganidzanei ngatitenderanei ngatibatanei kurwa kuti tione hurumende yeruzhinji hurumende yejekerere asi sekuziva kwamunoita kuti tamanikidzwa muzvare zvevana mamombe kuenda kujeri vanga vatori muchipatara kurikidza nekurwara kwavakaita nekupambwa kwavakaita zvisiri pamutemo nevasori
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford fachayo vari parunhare muharare najonga kandemhiri westudio 7 vatevedzeri vevaviri vari kukwikwidza musarudzo remutungamiri wenyika yeamerica vachangopedza kuita gakava kana kuti vice presidential debate range rakatarisirwa zvikuru pasi rose vange vachiita debate iri ndiamai Kamala Harris vebato redemocratic party uye vari seneta vedunhu recalifornia nevakadomwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamike pence vebato rerepublican party blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
gakava iri raitirwa pauniversity of utah kusalt lake city vapence namai harris havana kutora nguva vasati vatanga kutatsurana nenyaya dzakawanda kusanganisira iri kunetsa muamerica nepasi rose yechirwere charura checovid-19 amai harris vanova mudzimai mutema wekutanga kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika vadonald trump navapence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere checovid-19
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuamerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muamerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Asi vapenzi vati hurumende yavo yaedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri uye matano ayatora apa kuti vanhu vakawandisa vasatofe.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuchina kupinda muamerica izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyange vabiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
America ndiyo nyika pasi rose ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere checovid-19. Johns Hopkins University yemuamerica inoti vabatwa nechirwere ichi muamerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7.5 million. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 211,000. Panyaya yeupfumi vapens vati hurumende yavo yakwanisa kumutsiridza upfumi.
When President Trump and I took office, America had gone through the slowest economic recovery since the Great Depression.
Patakapinda muofisi, ini na wa Trump takashanda kugadzirisa upfumi, uye muri dzakawanda dzave kutambira mariri nani. But Biden vakasarudzwa vachawedzera mitero yenyu.
Says the average American family of four had $2,000 in savings and taxes.
Asi amai Harris vati upfumi wananga kumawere.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden.
Panyaya yezveupfumi zviri pachena kuti pane musiyano pakati pava Biden nava Trump. Va Biden vanotarisa vashandi, asi va Trump vanotarisa vakapfuma chete. Ndosaka va Trump vachiti vakapfuma vabhadhare mari shoma.
The strength of the economy based on how rich people are doing, which is why he passed a tax bill benefiting the top 1%.
Dzimwe nyaya dzakurukurwa dzine chekuita nenyaya dzekuchengetedzwa kwemukati menyika, uye nyaya dzerusarura ganda runonzi nemadhemokrats runofanira kugadziriswa sezvo vatema vamwe vari kuurayiwa nemapurisa dzimwe nguva vasina mhosva. Asi vemarepublicans vanoti pane zvimwe zvikwata zvakaita sechinonzi Antifa zvavanoti zviri kukonzera kusagadzikana nekuita mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Pazeiwawo nyaya dzine chekuita nekudyidzana nedzimwe nyika uye mabasa anoitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika. Vachipawo pfungwa dzavo pagakava iri, vatakawira kapikinyu avo vari muMaryland muno muAmerica vati gakava iri ranakidza kudarika rekutanga rakaitwa nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaJoe Biden.
Gakava ranga richiteerereka, vese vari kugona kuzvimiririra. VaPence vanovakamirira vaTrump vanga vari kugona kutaura kupfuura zvakaitwa navaTrump. VaKamala Harris avo vanga vakamirira vaJoe Biden varatidza zvekuti vachange vachitonga zvine ungwaru.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanotivo magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru nekuti
itsika yakanaka zvikuru. Yakakoshera pakuti kuzvipira kuvanhu veAmerica vanenge vachizoshara mutungamiri wenyika. Narumwe rutivi vanhu vanokasira kuziva zvinogonekwa nomunhu kana vachihwa hurukuro dzichiitwa pachena, zvichibva muromo momunhu nomusoro momunhu. Zvinotaridza udzamu hwokuziva basa kana kusaziva basa.
Magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimirira inonzi Commission on Presidential Debates, uye anga achikokerwa nhasi nemutori wenhau webepanhau reUSA Today Susan Page. VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Vari kutarisirwa kuita gakava rechipiri kuMiami musi wechina svondo rinouya, ndokunge vaTrump avo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vave kunzwa zvakanaka. Gakava rekupedzisira pakati pavaTrump navaBiden riri kutarisirwa kuitwa musi wa22 mwedzi uno zvakare paBelmont University kuNashville. Sarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu matunhu akawanda vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com inoti dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti muzvare Johana Mamombe vasvinungurwe kubva muusungwa. Judge Esther Muremba vakati mutongo wamagistrate Bianca Makwande avo vakati muzvare Mamombe vaendeswe muusungwa kuti vagoongororwa zvepfungwa vakapindira mukodzero dzamuzvare Mamombe. Herald rine nyaya pamusoro pemuzvare Kotosan Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzikwa senhango dzeparamende dzikasavu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira Mega zvamunofunga.
Maswera seiko pastudio 7 apo
dzikuno kuchegutu mvura iri kunaya zvikuru tirongoshamisika nevari kungotauravo vealainza varongopopota vachingopopota zvavanopopota hatizivi kuti vari kupopoterei zvinhu kuoma kwazvo ndiwono kunongoita zvikonzeresa kuti zviome asi usingazivi kuti ndiri kuzvikanganisa ungotuka mutungamiriri wenyika unanga gorungoti vakazoipa vakazodai kuiwe dai wanga uriwo kutungamirira waizvionawo sei hapana munhu anogonera munhu zvese zvimwe anogonawo zvimwe achitadza saka ngatingosei kupopota mudzoke kwamuri kupopota muri kuti zogadzirisa nyika yedu tiri pamwe chete
manheru akanaka pano pastudio 7 ini ndinoda kubvunzawo panhengo dziri kunzi dzagadzwa kupalamendi vakamirira vari maMP ndikudawo kubvunza kuti zvamusina kutaura kuti zvavagadzwa vari 10 uyu akamirira constituency iyi uyu akamirira constituency iyi uyu akamirira constituency iyi toziva seiko kuti vanhu avakambomiririra vanaani vakamirira which constituency yavakamiririra ndo zvatiri kuda kuziva kwete kungogadza vanhu muparamende vasingatauri kuti nhinga agadzwa but akamirira constituency yakati nhinga agadzwa akamirira constituency yakati chatiri kuda kuziva isu toda kuziva kuti vaakamirira which constituency vanhu vari kunzi vagadzwa maMP member of parliament zvinoreva kuti uri member of parliament toda kuziva kuti in which constituency ndo dzatiri kuda kuziva kuti vagadzwa vakambomiririra constituency ipi ndo pane mubvunzo wangu ipapo kuda kuziva constituency dzavagadzwa vachinzi uyu achamirira kana matebhereland kana watwati kana Harare South or what ndo zvatiri kuda kuziva izvozvo kuti vakambomirira maconstituency api vanhu ivava
pakaumbwa lines kupewa ngaasisipo kare haatozivi kuti mapato akaumbwa alines akabatana mapato mangani haatozvizivi ngaasiyane nazvo kunyange chamisa akapinda pastevhu tinopinda pastevhu nyange pati yake kanzi muti tomira nachamisa takaenda kucongress tikatonoita congress yedu tikatopedza kare tikapinda chamisa ngaasiyane nezvokuda kuti tiia pamusangano wedu takatarisira kuenda kukenani nachamisa toti chamisa chete chete
makadiko vestudio 7 noti ndandaudzoinza noti padzi chokwadi vari musouth africa vanongopopota asi panonzi vanhu indai munovhota muzimbabwe mudzokereka vanhu ivavaka havadzoki vanhu ivava asi vanongopopota ndo vari kumperi kutaura vanhu vemusouth africa ndova munongoisa maodi yavo everyday nokanda ichivanzwa zvangu asi kuti vadzoke kunzi indai munovhota havadzoki asi vanochingopopota zvazodai zvazodai meno asi mazimbabwe ari musouth africa madzoka kumusha mazuva ekuvhota chanyaka tikavhota ichaizvichaizvika zvinhu zvonaka vakomana kwete kungovawata kwamuchingovawata south africa
vashamari vesevedzidziri vestudio 714 nhau dzinoitika kuzimbabwe nekuti pawa unomukana kuti titaurewo pastudio 7 ndii nhau yangu irivo pakuti vamunangagwa nepati yavo havazivi vamwe vanozvizvisa ivona zvinonakirwa neshona yapurezidendi chamisa yekuti hakuna anogerwa asipo haei chokwadi vasafose kudiwa nevanhu munhu anoda munhu anomuda seronga yazanga kuvhotwe everyday zvano inosara yakamire pachena pasina vanoikodzera tinoti zvakupe kumarara kupe haana chanzi ikaite nyika inotongwa nomudzimai hakuna hakuna ndotenda ndini ndinoitwa adekitikida madienga ndikuno johannesburgtownfisha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakateerera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neChina muCambodia. Hurumende yeAmerica yakanangana nekurwisa uori huri kuitwa neChina mumabhizimisi ichibiridzira zviwanikwa zvenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Cambodia. Ofisi yebazi rezvemari muAmerica yeUS Treasury Department's Office of Foreign Assets Control yakatemera zvirango kambani yehurumende yeChina yeUnion Development Group kana kuti UDG zvichitevera kubvuta nekuparadza kwayakaita minda yevanhu vemuCambodia kuitira kuti ivake zvivakwa pasi pechirongwa chayo cheDara Sako Development Project munzvimbo idzi. UDG yakaiswa pazvirango pachishandiswa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutara mutemo weExecutive Order 13818. Mutemo uyu wakashandiswa mukuzadzisa zviga zvemutemo weGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act kutemera UDG zvirango. Izvo zvinobata vanotyora kodzero dzevanhu vanoita zveuori pamwe nevatsigiri vavo. Minda yakapiwa UDG inopinda munzvimbo inochengeterwa mhuka yeBotum Sako National Park, inova nzvimbo ine zviwanikwa yakachengetedzwa uye inogona kupiwa kana ani zvake pachishandiswa mitemo yakakosha yemuCambodia. Kuti UDG itore nzvimbo iyi yakazvinyoresa sekambani yemuCambodia inotungamirwa nechizvarwa chemuCambodia, asi mukati memakore matatu yapiwa minda iyi UDG yakazvivandudza kuve kambani yekuChina ikaramba ichishanda pasina zvakaitwa kwairi. China inoshandisa zvirongwa zveUDG muCambodia kuitira kuti isimbaradze zvirongwa zvayo zvehupfumi pasi rose. Zvirongwa zvinotsigirwa neUDG zviri kubvisa vanhu vemuCambodia muminda yavo uye zviri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza kuvhiringa upenyu hwevanhu vemunharaunda. Zvose izvi zvichiitwa vanhu vachibatwa kumeso zvichinzi zvakanangana nekuvandudza Cambodia pamwe nekusimbaradza kushanyirwa kwenyika iyi. Sezviri kuitika nguva dzose, chirongwa chehurumende yeChina cheOne Belt One Road chinoshandiswa neChina mukuzvisimbaradza, asi vanhu vemuCambodia vasina chavanowana. Ichishanda nevaimbove mukuru wemauto muCambodia Vakun Kim, mauto emuCambodia akabvisa vanhu muminda zvechisimba kuitira kuti chirongwa cheDaka Sako chitangwe. Vakim vakabatsira UDG kuti iwane minda iyi vakabadwa mari yakawanda. Kanzuru yemakurukota emuCambodia yakaudza UDG kuti imise kupunza misha yevanhu nekutora minda yavo, asi UDG haina kuteerera izvi. Vakim vakambotemerwa zvirango neAmerica muna zvita 2019. America inoti icharamba ichitora matano anorambidza China kutora zvisina mwero upfumi hweCambodia nepasi pose, uye ichaita izvi ichishanda nemadzisahwira ayo mudunhu riri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Ayo ange ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. anova kuna Rex Ravanye moya moya sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare High Court rinotora mutongo wekuti mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vaburitswe mujeri. Vatevedzeri vevaviri vari kukukidza musarudzo dzokuita mutungamiri weAmerica vapedza kutashurana mudhibheti mudunhu reUtah. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.